Thank you for joining us. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 14th, 2016. And this is Studio 7's live talk. And tonight we are doing the Diaspora Forum, where we are talking about the transportation of goods across the borders into Zimbabwe. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight on the Diaspora Forum, like I said earlier on, we are talking about the importation of goods into the country and the problems that some people are facing.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency, 6065 and 13860 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. Thanks once again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight we are going to be talking about the importation of goods into the country following the enactment of Statutory Instrument 64 that bars certain types of goods into the country.
And for you to join the show, as we have always alluded that this show is for all Zimbabweans, the diaspora and those in the country. You can call us at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And tonight, Jonga sizaba sixoxa ke labalaleli ngodaba lwe statutory instrument number 64 udaba lolu sizwa abaningi belokhu bekhala ngokubana impahla kazingeni bayaliswa ukuthi zingene elizweni abanye ngabathi njalo hay ziyangena kodwa azingeni zonke Jonga
ndizvo zvichaizvo regai timonzwa tamboita huri kurona vajuru tinzwe kuti zvii zvavataura pa huri kuro yataita regai tinzwe
zvese zvichinji zvinonyanya kuzvikubvumirwa kupinda kusara kwefurniture yaisi kubvumirwa pa furniture pari kubvumirwa masofa koti zvinhu zvekuvakisa anonzi mabuilding materials pachirungu haasi kubvumirwa kunge achipinda kuZimbabwe asiwo koti chiri kuzosiyana mitero yekuripa yekuripa zvinhu zvinenge zvichiendwa nazvo kuZimbabwe kune zvinhu zvine malaw tariffs zvakafanana nemaspare parts emota zvinowanikwa zvichitodzika kutosvika kana pa30% zvinhu zvisingagadzirwe kuZimbabwe zvisina kana mukana wokunzi zvinogadzirwa kuZimbabwe kotiwo zvinhu zvinenge zvichiita zvichitowanikei kuZimbabwe zvinogadzirwa kuZimbabwe ndo zvine mahigh tariffs zvakaita sanenge maspices kobva kwati pane zvinhu zvakaita sanenge masolar uye zvinoshandiswa mukurima hazvibhadhari duty zviri kuwanikwa zvichibhadhara inonzi VAT VAT kuchizotiwo zvinhu zvakaita sanenge zvinhu zvekushandisa mudzimba zvakaita sanenge matv ndo zvinobhadhara inonzi duty on access inezowanikwa ichinge zvinenge zvapfuuriridza kuenda kuseri kwerebate rebate iyo pachayo $200 saka duty rako rikakalkuletwa rakaenda kuseri kwe$200 ndo pauri kuzowanikwa uchibhadhara mari iri kuseri kweizvozvo koti zvinhu zvakaita sanenge mubhedha zviya zviri kupinda chete neavo vakabata magwara anoratidza kuti vanogara kunze kwenyika mawork permit kana kuti maresident permit uye unenge wakatonogara kunze kwenyika nguva yakareba kupfuura mwedzi mitanhatu
hawongu Chris ndava Dennis Juru vanove mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association pahurukuro yataita navo tinotarisira zvakare kuti tichange tiinavo pachirongwa icho chino kana takwanisa kuvabata parunhare asi vanga vachitsanangura nezvemutemo westatutory instrument 64 nezvezvinobvumidzwa kunge zvichipinda munyika nezvisingabvumidzwe kuti zvinge zvichipinda munyika tanzwawo kuti vanhu vakawanda vamwe havasi kunyatsonzwisisa nezvemutemo iwoyu saka tati aiwa regai tidzokorore zvakare kukurukura nezvazvo tichinzwa zvinhu kuti vanhu vari kufamba sei anenge aine paasvika pamugano wenyika achibhadhariswa mari tifonerei muchitizivisa kuti mapinda sei, tipe experience yamasangana nayo paboda ipapo, ndo nyaya tiri kukurukura nhasi. Chris.
Yebo Chonga. Njengoba lisizwa ke ubana kukhanya impahla hayi ziyangena elizweni kodwa ke zikhona ezingangeniyo ezifana lamasofa lokunye okunjalo. Silomunye esimnqosileyo umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabweans in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena. Mnumzana Mabhena, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga abalaleli bonke beStudio 7 lani khona ngapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga kakhulu Mnumzana Mabhena. Ungasichasisela ngomthetho lo, sizwa kuthiwa zikhona ezinye impahla ezivunyelwayo kodwa kulezinye ezingavunyelwayo.
Siyakwazi ukuthi ngoJuni lonyaka kwaba lo mthetho lo ukuthi impahla ezivela kwamanye amazwe, amazwe nabomakhelwana zingavunyelwa ukungena elizweni lakithi. Impahla ezifana lalokho esekulimayo esingathi amagwili lokunye, kube sokusiba le mpahla lezi ezokwakha, lokunye o-cooking oil, lezinye into nje eziningi okwakuthiwa zingangeni. Esikunanzelelayo yikuthi njengoba kuyisiphithiphithi kunje, sekusenza ukuthi kube sokusiba lobutsotsi obukhona esingathi i-bribery, ukuthi siyananzelela ukuthi abanye banelisa ukudlula lalezo mpahla ngoba basuke bese bebhadale imali labo abasebenza e-border. Kube sokuthi labo abanganelisi ukuthi babhadale izimali ukudiza e-border, impahla zabo azedluli ngoba siyananzelela ukuthi kulabanye abantu abahamba nsuku zonke besekhaya, ikakhulu omalayitha laba amabhasi, abanye banele ukuthi badlula lezo mpahla ngoba sibe labangane abasebenza phakathi. Kube sokusithi thina-ke esihamba kuphela ngamakhefu sesibe emakhaya, budriver nje iveni yakho ukuthi ufike e-border, impahla lezo zifike zithathwe, usuthathelwa ukuthiwa impahla lezi kakumelanga ukuthi zingene elizweni. So yinto esilokhu siyikhangela khathesi sisizwa abantu besithi hhayi thina ezinye impahla sebezithethe e-border kodwa besokusiba lezinye futhi uzabantu bedayi sihambe kuhle safika lempahla zethu ekhaya. So kunye futhi sokusiya ngokuthi abasebenza khona e-border likhulumisana njani. So yikho sekutsho ukuthi kusuka besokwandisa kakhulu ukuthi kube sokusiba lokudiza okuba khona ukuthi abanye badlule le mpahla, abanganelisiyo benganelisi ukuthi badlule le mpahla.
So Mr. Mabhena, have you come across any of those Zimbabweans going back home who has faced problems in trying to bring into the country some of the items that you have just mentioned?
Yeah, we've just been receiving some few reports that some goods have been confiscated at the border post, like cooking oil and other agricultural stuff, like your potatoes and so on. But of course, like we were saying, it's in the valley that there are those that frequent the border, like Omalaicha, your couriers, that I have been able to befriend those that are working at the border post. So there's a lot of bribery that then goes on there because you know the meltdown of our economy. So it opens that avenue for people to be bribed. Those that are normally passing the border on weekly basis, your combi drivers or bus drivers are able to bribe their way through. And those that only go over holidays are not able to do so because they are not friends with the people that work at the border. They only come into contact with them during this holiday. They will also come in contact with them during the Easter weekend. So it becomes a bit of a challenge. So yes, some are able to cross with the goods. Others can cross with the goods based on the reasons that I've just alluded to. Mm-hmm.
But we understand that there is a rebate of $200, and anything outside that $200 rebate is charged 40% duty. Is it not those stuffs that end up being confiscated if people fail to raise that 40%?
Well, that also is one thing, but there are specific goods like cooking oil and the other items that are not allowed. Because they will tell you that this is not allowed, you can't import this. They will then give you a list, and if you can't price your way through, your goods are going to be confiscated. I recall that even the president was making this remark during his State of the Nation address that some companies in Zimbabwe have benefited from this statutory instrument 64 of 2016. Claiming that some companies, their products or production have improved, which in our view, we don't agree with that view, because what we know is that the companies continue closing down in Zimbabwe. And these goods that were told not to bring in Zimbabwe, they are already available in the supermarkets in Zimbabwe. And the question is, who owns these supermarkets in Zimbabwe? It is big companies like your TM, your Choppies, and other companies, OKs, and so on. And these people, they stock their products from outside the country. So in our view, it is meant to deny the working people from bringing in goods, which they will buy cheaper from outside, to force them to buy these goods in the supermarket, which the ruling party members own. They are in collusion with the big companies that own these supermarkets. So you will not buy your stuff in Johannesburg, but you'll have to go and buy your stuff either in Harare, Mbulawa, Mutare, and so on. And all these products are coming from South Africa and elsewhere.
Thank you so much. Mr. Mabena, please stay on the line. Christians, auti tina vajuru, vapinda wa mchurongwa. Tino gamchira hii pa Studio 7, Diaspora Live Talk for vajuru.
Ndinotenda Maradi Mkoma Jonga, Maradi Mkoma Chris pamwe nevatereri.
Yebo, siyaphila mnumzana.
Yebo, kunjani baba?
Hayi, siphilile. So Mr. Juru, what has been your experience? I know you are someone who is always near the border there. Can you tell us what the situation is like regarding the importation or exportation of goods into Zimbabwe?
Okay. Firstly, there has been long queues at the South African side. There is construction underway. They are constructing the area called containers. But starting from yesterday, they managed to take buses down to the commercial side, and they brought down more manpower. We have realized that there are some immigration workers who were brought to the border starting from yesterday, and there's no more queues. And at the Zimbabwean side, people have been passing softly with their goods. Zimra is not worried about the SI-64. They're ignoring the statutory instrument number 64, and people are passing with their goods softly without hindrances. People are just paying duties, except furniture. But sofas and sofas are allowed, and as well as goods such as spare parts are allowed, and people are paying their duties as normal.
But we're also receiving reports that stuffs or goods like cooking oil and other stuffs or goods that are available in Zimbabwe are being confiscated, even if people have money to pay for duty. What's your experience?
I haven't experienced such problems at the border. People are paying their duties. Zimra just asked the travelers, how much goods do you have? I mean, how much does it cost? And then you just pay duty if it is more than the rebate, which is $200. Except goods such as beds, I mean furniture, including beds. Beds are not allowed to cross into Zimbabwe. It's only those who are holding foreign permit, the permit, foreign permit holders are allowed to cross with the goods into Zimbabwe. Plus, they should have stayed out of Zimbabwe for not less than 6 months to be allowed to cross with the furniture into Zimbabwe. But the rest of for travelers, they are not allowed to cross with furniture into Zimbabwe.
Thank you so much. Stay on the line, Chris.
Yes, Mnumzana Mabena, sike sezwa ubana iziphathamandla zeborder eSouth Africa bezi ku strike. Uminjani sokunjani kathe?
Eborder ngokuzwa kwethu bugcwele ngoba bekhuluma labanye kade bevele ekhaya ukuthi kade bekugost law abekho ku strike bakugost law. Into yabo leyi ikhanya ngani isiqhela ukuthi nxa kungama-holidays eborder laphana bengasebenzi kuhle abantu bahlale ama-hours lama-hours amahole amaningi bengasizwanga laphana eborder. Into esihlupha kakhulu ukuthi abantu bakithi bathizwa lilanga kumbe lanxa izulu sina benethwa lizulu abasebenzi beborder ngabe ehlangothini lwase-South Africa bengaxobeli abantu ama-passport ngesikhathi ngoba siyananzelela ukuthi eborder laphana vele kubhizi kakhulu ngoba abantu abaningi babesuka ekhaya bengalandi ukuzolala bezowoda impahla zabo emesini laphana bephenduka. So yathi kufika ekuseni eborder abantu abaningi babengena besuka ngakithi ngale Zimbabwe besiza ngapha phakathi e-South Africa bezothenga emesini ababuye babuyele. Manje khathesi so abantu sebaningi ngoba ngapha eSouth Africa ngolwesihlanu iholiday amafemu amaningi vele avala ngolwesine. Sikhangelele ukuthi kusukela ngolwesine ntambama i-weekend yonke le kuze kuyefika ikhisimusi abantu abaningi babehamba siyake sibone vele eminyakeni kusiba lama-queues. Esikucelayo kuhulumende ngoba sikhulumisana labo ukuthi kabenze ukuthi abantu bengahlali isikhathi eside bafake amatende phaka laphana baqhathe nje abantu abaningi ukwenza ukuthi abantu bagcotshelwe kuhle ama-passport. Bafake indlela ukuthi abamabhasi babe bodwa abahamba imoto ezincane labo babe bodwa ukwenzela ukuthi abantu bengahlali ama-hours amaningi ebhodi.
Aha. Hayi kuyezwakala, hayi ungaba ubambile konapho silomlaleli uMhlanga okhona ngapha eSouth Africa. Mhlanga kunjani?
Mpho
ungaphi?
Ngisemaphisa mpho.
Oh, usemaphisa.
Eh.
Ah, kunjani emaphisa liyana yini izulu?
Hayi lenile mfowethu kakhulu ebusuku balamhlanje kuze kwahlalile belifefeza.
Hayi kungcono kuyathembisa bese lilimile kodwa. Okay. Ungasiphathisa kuhlelo lapho siphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje?
Lona mfowethu lisizo elikhulu elenziwa yihulumende yakithi ngoba lamhlanje kwamanje bendaba umalayitha abangene emapilote border post. Bavuyele ngenamphahla abantu bathathele zonke iy'mpahla zabantu abade beziphathise abantu yabona mfowethu.
Bethathelwa ngobani?
Ngasebhoda ngama-indication ohlizaza ngike ukuthi iy'mpahla zimelanga zingeni ngaselise impuphu yoshukela amafuta yabo yatayoibheda bathatha zonke nezinto namfowethu.
Ah, kakhulu kakhulu. Oso wabathetheyo ngabe eZimbabwe ebebhoda banga.
AbaseZimbabwe ngoba ngizela bathi kubuya ama-immigration ngoba ngabe babuya Harare baye eBulawayo ukuthi nabe siza lapha ngasemagiloti abasha yebo bathathele zonke lezi zimpahla. Lezambi lapho ngiyiphathele ingane zami zithethe nazo namhlanje kubuhlungu kangakanani lokho.
Kubuhlungu kakhulu. Uthe ibhoda yiphi leyo?
Mapilote.
Ithiwa yini?
Impoyensi kodwa futhi.
Oh, impoyensi.
Ya, impoyensi namhlanje. Hayi, kulumele nazwelo. Abebari lakusile phela ngenkonzi yomthetho wabo nokuthi abantwana basiphathele okokudla nathi sidle.
Hayi kubuhlungu kakhulu. Hayi 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 siyabonga, siyabona inxe kuzalunga. Siyabonga kakhulu. Hayi siyathembela enkosini. Hayi khona.
Hayi sekho la, la inkosi ayisebenza ngibona ukuthi khona.
Hayi sibongile kakhulu mnumzana. Junga, you know, he says there were these trucks, the combis, three of them. He said they confiscated all the goods
from the combis
from the the Mpoyengs. I don't know, maybe it's about borders because the Mpoyengs is a smaller border and it's a bit, so I'm not too sure about whether this has got anything to do with the location of the border. Yeah, maybe Mr. Juru can explain. Mr. Juru? Mr. Juru, the caller there says there were a number of cars that had all their goods confiscated from the Mpoyengs border post. So I was just, talking to my colleague here, wondering whether it's because it's a smaller border. He says the Mpoyengs border post, that's where the goods were confiscated. Would you know anything about, the differences maybe in the borders?
There's no difference. The problem is some of these Roma lighters, doesn't comply. Sometimes they take things for granted, and they end up failing to comply with the government regulations, and that's where you find Zimbabwe confiscating goods. Otherwise, laws are the same for the entire country.
Mm-hmm. So exactly what do you mean when you say they don't comply? What are they supposed to do for them not to have the goods confiscated?
If they have proper documentation and comply with the government regulations, I don't think goods can be confiscated. There should be something, we don't know the other side of the story, there should be something that made them losing their goods. There's something that they did. There's no way Zimbabwe can confiscate goods without any reason. There is a reason behind.
Mm-hmm. Okay. Thank you so much, Jonga. I think you have a list now there.
Yeah, Aramba Yanyimuri Parunare Vajuru. Mr. Mabena, please do stay on the line. We have a caller, Musikavano. Varuk South Africa. Magadi wa Musikavano.
Tinosonora magadi kumukoma wangu.
Aiwa tino wane kubwereketa zvese pamwe chete tinotenda kuti mapinda muchirongwa.
Aiwa zvinokudzwa.
Tiudze kuti vamusika vanhu vari kuti iko nhasi.
Vamusika vanhu vari kufara zvikuru kwazvo maererano nemutemo wagadziridzwa maererano zvakatibatawo chero nesuwo kuti kuseineko nyika yedu ichitibata mabatiro awo nokuti indastri yeZimbabwe yanga yakafa vanga vasingakwanisi kuti nazvino havatokwanisi kuti vagadzire zvinhu zvatiri kutenga kuno isusu tichibatsirikane nazvo. Kana waakuende nazvo kumusha yaaproblem, waamunzira futi unongoona chero mupurisa achingobuda nepaabuda napo achinongedza chinhu chaanoona chiri pamhene kuti chatengwa, oti iye anoda mari maererano nokuti wazvidaridza sei pabhodha. Kureva kuti chinhu chatengwa chiya chine chakubudisa mari yakawanda kudarikidza. Utarise futi zvinhu zvavanenge vachigadzira kumusha kwacho ikoko, like mibhedha nemasofa, ukatarisa maspring acho avanoshandisa, vari kuramba vachidzokorora mibhedha yekare. Maspring atogwaiswa makotoni oputigwa yedu yopesera yaita gomba pakati. Kureva kuti kuona munhu asingachatengi chinhu chakaderoka, kureva kuti chakatosakara nechekare. Hachisi zvine chichanakidza. Utarise mucheka wacho unoshandiswa like pamasofa, so mavhelveti aya anoubvuka anotopera kutaridza kuti kwaliti yemucheka imwe yacho inenge ishandiswa kunyika kwedu haisiri iyo. Haungatengi chinhu chinhu chaungati chingalasta. Ndichitaurai zvinotaura maererano nemaexamples emamwe masofa andakaona vanhu vatenga. Zvakarwadza kuti watenga sofa nhasi mangwana robovoka kana kuti kuwira kuya uku harina kana spring pasi. Saka munhu kana achinge asharawo chinhu chake chaanenge achiona kuti ndachida, nyika ngairege kuomesera vana vayo. Zvimwe zvinofanirwa kuti zvisununguke kuitira kuti vana vagofarawo. Saka ndezvimwe zvinhu zvandinoti pane pamwe panoda kugadziridzwa, pokuti bhodha redu especially pabet bridge dei hurumende yanga yakwanisa kuti ipindire, because pane masoja aripo anoita system yokutovhunza munhu bepa, asi ivo vachinzi varinde bridge vanoti vane tenderi kutaridza kuti vanhu vanenge vachitongo, kana usina mari unotomira ipapo ende chatongobuda chete. Saka zvigozhero izvozvozvo ndezvimwe zvinhu zviri kuwanikwa kuvanhu vanosevenza kunze asi vachitamburira mhuri dzavo. Kana vakudzokera kumba yaproblem. passport yacho yaidhura futi nazvinoita kungo dhura futi saka ndezvimwe zvezvatoti ipapapo vatibetsere vagogona kugadziridza pano pakaita seipapo asi pakutendera zvinhu kuti zvipinde tinoti aiwa kana uri mweya wavanhu vanikira wavasunungura shuwa namwari wadavira izvo tinozvitenda zvikuru kwazvo
saka muri kuona here vanhu vachikwanisawo kupinda nezvinhu zvamataura zvimwe izvi kusiri masofa
zvinhu zvisiri masofa ya zvinokwanisa kuti zvipinde asi pamutemo wavo kana vachingoti pane mari inenge aifanirwa kuti ibhadhagwe yakafanana neyejuti hapana kana chatinoshoora asi tinetichoti zvipane zvokudya izvi zvinokwanisa kuti vanhu vararame ino vagona futi kusunungura mwoyo wavo zvinofanira kutobviswa nyange juti racherereo
totarisawo pane zvamataura zviri kuti zvakaita semasofa nemubhedha muchiti dzimwe nguva zvinenge zvisina kusimba hakusi kutiwo here munhu anonotengawo kunoenderanawo nehomwe yake
kutozowana vanhu vatengere kumusha especially kazhinjiri kuti vanhu vatengere kumusha ipapo handirambirani nemi but kutoona kutoti bhodha racho kuti upinde nazvo rakatosunga hamutotenderwi kuti mupinde nazvo asi mukatarisa pamatorero avakaita vanhu zvinhu vanhu vezimura vaishandisa mutemo but zvakakonzera kuti vanhu vazhinji vawe nokuti zvinhu mari yavanga vakatenga nayo plus nemari yavakakwidza nayo zvaitorema plus pane vamwe vaitoshandisawo vana malaicha vaya kukwidza zvinhu kuti zviende kumusha zvazvisingatosviki maererano nokuti kunoku unobva wanzi tipe mari yeri yekubhadhara luggage wosvika wazonzi zvakatorwa pabhodha apa wabhadhara mari yechi yeluggage apa mari yeukatenga nayo futi ilosiye yokumunhu
haiwa maita basa vamusika vanhu imi muri kukwanisa heri kuenda kumusha pazoro rapa
ndinotoda kutoinda ndichondoregista kutovhota kwacho kuitira kuti tiwane kubvisa vakuru vari kunamira vakanamira apa vanoneka kwakwamurava
hayo yaimwe nyaya yo bururu wangu Chris ndofunga ndiye angaipindura aiwa maita basa vamusika vano tinokushuvirai kuti muve nezoro rekisimusi rakanaka negoredzva
aiwa nemivo demwara kuropafadzai
maita basa Christine muteereri tisati aenda kuna vamabhena paita mumwe muteereri anzi ndofunga Reverend Moyo here kana kuti Leonard Moyo regai tinzwe halo Ronald Moyo halo ndi Ronald
reward
Moyo va reward yeah. Moyo so uyakuluma kana kuti moda kutaura
English.
Right. The problem we have here is that since the introduction of S61, all the goods that were prohibited from entering the country, the prices have gone up drastically. You see, I will give you an example of cooking oil. We've got this local product, the brand name Royal. Right, it used to go for about $2.40, $2.60 for 2 liters. Now, since the introduction of this act, it's now going for over $4. In some places, it's going for over $5 and so on.
That is in South Africa or in Zimbabwe?
Last week, I went to town to try and purchase a Mazoe orange. Right, it was a local product. Right, it was initially, all along it has been going for $2.00. But it choked it. It was on special offer up to the 10th of this month. And it's now going for $4.99. That is on special offer. And then the other problem we are encountering, the Zimbabwean problem, is that when it comes to politics, the people prefer to elect people who are business. We own businesses. And as a result, they try to protect their businesses. And we get exploited in the process. That's the major problem that we have. That's why you find that even prior to this incident, there was a variance when we wanted to, the court right. The Lawayo with our own our right. And then from Gweru and to the other, of course, against the Rand. So until or unless with the shift from electing a business people will remain oppressed forever and ever.
Mm.
All the items, and most of the majority of the items, I know quite a number of people who sell, who make a living from selling, buying and selling. You know, snacks and so on, you know, they sell to students, to, I mean, to children. Since they were stopped from being prohibited from being imported, the prices, some of them went up by 200% and so on. So those people are failing to make a living. The situation is very terrible.
Hmm.
I've been to Messina quite a number of times. There are these new beds, you know, these high beds, right? In Messina, they are going for 1,500 rand. Here, besides, they are going for 600 dollars, which is about six times the price. So we are not benefiting anything from. And then when we talk of employment, that is an employment. I recapitulate, we are not benefiting in any way.
Mm. So what do you recommend, Mr. Moy?
I wouldn't. There's nothing I can recommend, because even today I was going for a meeting, and then they're talking about writing a petition to the government. I told them that petitions in this country don't work. For instance, the people wrote thousands of people wrote a petition against the introduction of this whatever they call it, what the children are supposed to.
Sorry, we've lost Mr. Moyo. I think we had problems with his phone. But Chris, you have another caller.
Yes, Jonga. Ngilo Dube, ose South Africa. Dube, kunjani?
Yeah. I think phones are a problem.
Yeah.
Maybe you can go to Mr. Mabena while we try to recall these two gentlemen.
Yes, Jonga. But first, I'd like to remind our listeners that you can give us a call right now, and our direct line is 1-202-619-2077, and you can text or go on WhatsApp, and our number is 202-465-0318. Mnumzana Mabena.
Yebo baba.
Yeah, siyezwa lapha bakhuluma abantu kukhanya umthetho lo ukhanya kawucacanga kahle ukuthi umuntu vele eboda uzavunyelwa na. Manje nqa lina likhuluma labantu njengabantu abasebenza labantu, bathini nqa isuka umuntu esiye ekhaya sithi uyasuka lamhlanje sithi hayi mfuna ukuya ekhaya, uyathwala yini impahla kumbe abanye sebehamba le mali?
Abanye bayathwala impahla abahamba nazo ekhonjilo lapha noqaliseni ukuthi abalempahla eziningi bangena kubomalayitha kumbe impahla abazithumela ngabomalayitha. Bomalayitha yibo abalendlela ukuthi impahla zidlula njani eboda, ngoba njengoba ekhulumile umfoti laphana ekhezi ukuthi eboda yempowezi bathathile impahla, kodwa unjuru uthi lapha ebhoda ebedbod kabathathanga impahla. Lokho yikho kutshengisa ubugebenga obukhona phakathi kwabasebenza ebhoda lalaba abathwala impahla, ukuthi sebejwayelene ebedbridge ukuthi baphana izimali impahla zidlule, kodwa ngale ngoba kabajwayelanga ukuthi badize bese bethatha impahla, ngoba instrument yalo 64 iyakuchasisa ukuthi impahla vele yizipho kumele zingene, yiziphi impahla ongamelanga zingene. Nxa umuntu engajalwanga ukudiza uyabe phethe ilisti liyana bese sidayi wena impahla lezi obuyelazwa kumelanga vele zingene elizweni, bese bezithatha impahla bazeke eceleni. Kodwa ngapha e-Bedbridge ungambambisa impahla leziyana ziyadlula. So nginanzelela ukuthi abantu abaningi kabasahambi bona bezithwalela impahla, impahla bazinika omalayitha bona bese bengena nje lempahla ezincane bezingena emabhasini, abanye bethwale nje le mali yokuthi bayathenga phambili impahla.
Hayi, ulungile. Ungabamba nje kancane sikhulume lomunye umlaleli, uDube ose-South Africa. Dube, kunjani? Yebo Dube.
Ndokubani hare dzanetsa.
Ungani yahle. Dube. Dube kunjani ba?
Yebo baba makasimba ere ngoma.
Takasimba muri kufona muri kupi?
Ndiri kuzoka Afrika ndiri pa Joni hapa Joburg hapa.
Oh, pa Joni. Jonga.
Hey. Hanzi pa Joni panenge pa kunakidzaka na yangu ino yezoro rekisimusi. Vanhu vakuita kumhanya mhanya kumhanyidzana kuti munge muchipinda muZimbabwe mudzimotokari chikafu nezvimwe zvakadaro kuitira kisimusi.
Ndizvo zvomukomo.
Vadhube zvii zvavari kutakura kumusha manje pa Christmas apa.
Vadhube ava ndanga ndakatarisira kuti ndititengewo zvinonogadzirisa musha tavo zvakugara kunoku tinenge tavaruma kuro tane misha takatosiya ine mhuri kumusha uku. Saka unongoziva kuti time yaunogara usipo yababa pamusha panochinja zvokuti musi waunosvika unoti wabva musha pangu here panekasiya pakadai paya.
Unoita kunge uchasvikira kumba kwasabhuku.
Unoenda wasvika pamwe kumba kwaumwe munhu kana kuti kwasabhuku yeongu zvechokwadi nokuti unosiya mahwindo aripo, madhoo aripo, masofa, maredhiyo zvanga zvakanaka. Bati musoro takaribaenda kuvuya kana paista kana pakrismas pasaizvozvizvi kana kungoti akwaita urwara kana kumbaya kuvuya ndiri mbodona mbuya varwara. Musi waunosvika pamusha papa unoti pamba pangu here apa. Kusakuzvika ndinosevenzera hii unobvaona kuti kana vanokona chisika vanhu vano vakada kusika kuti kusafanira kwari kusanza yososakasa apana chaanoya notatano zvaita pamusha pake. Saka tarisira ndinenge yachiti ndaona kuti ndozva zvaita kuti ndaenda paista pandinodzokera pakristmas saizvozvizvi ndo pandinogona kuwana mazuva akati wandai nokuti mazuva ndakatokapo ndakandaenda kufambira kana urwere kana kufambira zvimwe zvakazvai ndakawana mazuva kana matatu mana ndatsoka. Saka pandinenge ndakayoti zvandakaona musha wangu uya wadai chega nditole ibva yemasofa nditole ibva yemadhoya nditole ibva yemahwindo mahwindo pedza yakamusakara kana zvii kana kuti tengewo rangi yokuti ndisvikewo vana vangu vazoona zvezvozvose zvakatiwo kuti ndisvikewo nazvo pamusha semunhu ndaandagara gore rechanuary december saindasvika pamba ndicho chandatumira chinoonekwa kwazvo kutumira mari kuzhinji kutumira mari kuti tenga mbhedha tengai radio uri kuno mubhedha anonotengwa ndowambonaona mukoma uyo wekuti unongorarirwa kwemwedzi wepiri maspring yacho apachena nokuti zvinge zvazvandakazoona ani ndaenda kumusha kuti tinopinda mumazamichamu yamana okei manani unoona ha ibhedha yacheiyi iri kuenda kumapira ande something for ande something asi ukazonyaza kuona kuti mubhedha uyu unonondilasira yekumbanda kuzorarapo mubhedha uyu uyezakuona kuti wamubhedha wako waachimbarembare nokuti yezvino ndakatarisa ini ndikatandira muharare muya ndikaona zvinhu zvizhinji zvinozvigadzirwa zvinoonekwa mumafanicha shopu muya zvakaita makicheni iti mibhedha iyoyi masofa unoona zvichizvino zviri kunyazwa kwana mubhedha nhamo kuya kwana musha vanhu kugranville zvezvo zvinorohwa nevanhu vasina experience vasina equipment yekuzvigadzirisa. Sakani kunondiene ndaona zvinhu zvangu zvokuti ndikandidai ndiko ona ndatenga chinhu chamushiya ndaendaatalebakwegore rese ndoinda pabhodha ndabhandira pabhazi pabhodha ndosoka ndati sofyani harinzi haukwadi kuna naro upedo hakwakuna naro ndokuaona ati ndonodii kumushaka ndaenda ndisina uye pabhodha ipo pedo apa pandino zvandikutaura zvekuti pabhodha ipapa apaoti ukavunza vamwe uri kunoda kuvapabhodha pari shanu oza apa bhodha makasi mukoma angoita makasi sezvandiaa zvinhu zvangu zonza inini ndakanane zvakati ndikapfuura uyo tio ndakanane zvakati ndikatorerwa uyo akati masofa yara haunopfuura asi ungozia masofa anzi abatwa pane musi waakaenda ubhururu wangu ipapo umwe musi akati ndakasvika warehouse yevanhu nezvinhu zvakanga zvabatwa unonzwatisi kuti
zviri kuitika here izvi
mafuta mazowe
vadhube vadhube maita basa karegai tingotora mumwe muteereri pane vamwe vateereri vaviri vatatu vari kuda kupinda tichadzoka kwamuri tinokufonerai zvakare maita basa.
zvakanaka mukoma.
All right, tina mukoma Joseph Liwayo. Makadii mukoma Joseph?
Pane makadii nyenyu, ndiva Jonga here.
Ndi Jonga kandemiri. Muri kupi mukoma Joseph?
Ndiri kuno hangu kuSouth Africa kuMafikeng Northwest.
Mafikeng taingoita yekuverenga mabhuku zvinoaiwa zvinofadza kana kune muZimbabwe naasvikawo ikoko.
Zviri nanewo kuno kukuri nani hazvienzaniwo nokunyika kwedu kwatakazvagwa.
Saka nyaya iri mudariro mainzwa yekuti vanhu pari kubuda mashoko akangosiyana siyana yatingati mixed. Vamwe vari kuti hapana dambudziko rakanyanya wakasvika pabhodha, chero ungori nemapepa ako, marisita anoratidza kuti zvii zvauinazvo, vokuitira rebate yako, mari inenge yapfuurawo rebate wozobhadhara mitero. Vamwe vari kuti aiwa hakuna zvakadaro, zvinova zvatongotorwa zvinhu izvozvo kana zvikava zviri kunze kwe zvakatarwa kuti munhu anokwanisa kupinza munyika. Imiwo mune experience yakadii panyaya iyo?
Chokwadi chaicho munhu anga achikutaurirai kuti zvinhu zvinenge zvatotorwa ndochokwadi chaizvozvo. Vanhu vepabhodha ava vezimura kunyange munzira, ini ndinobva kumasvingo uko, but munoona kufamba chinhambwe chokubva pabeti bridge kusvika kunhingikiri kumasvingo uku panhu padhuze kupfuura kuHarare, asi kusvika ipapo unenge wachema misodzi isingaiti uchinetswa nevanhu vezimura, aya mapurisa nepavo vachida dzimari. Unongobvunzwa zvimwe zvinhu zvisifanika sesitofamba nedzimota, imwe nguva unoshupwa zvokuti maroad broker acho i2 kilometers, every after 2 kilometers mapurisa, unoshaya kuti trafiki yacho iyi yakazotanga yezvino inoita ma2 kilometers apa matoll gates. Saka munhu angachitotaura iyeye angachitotaura chokwadi chandaichida kutotaura, nokuti kuZimbabwe kana uchienda kuZimbabwe unoita kunge utori miedzi ikokwe uchienda kunyika yako. Saka zvinhu zvakatotiomera vazhinji, vamunonzwa ivavo vachitaura kuti kwanzi hapana chinonetsa. Kazhinji kacho ndevedii revanhu vanodya neukopokopo makoronyera iwaya. Saka havagoni kuti ivo vazotsigira kuti zviri kuitwa nehurumende nezimura yavo zvakaipa, nokuda kwokuti ivo vanodyawo navo vanhu ivavo. Asi chokwadi chacho ndechekuti iye zvino mari yese yaunenge wasenza pagore vaJonga unenge uchiti iwe unofanirwa kundobatsira mhuri iri kumusha nevabereki, sezvamunoziva kuti kumusha kwedu kwakaoma. Unosvika usisina chinhu, chero ukaenda ne20,000 kana ipapo pavanotaura zvokuti kwanzi zvinhu zvino zvokuvakisa hazvifanirwi kuinda kumusha, iproblemu hombe. Nokuti iye zvino ukatarisa zvimabasa zvatinoshanda kuno, hatisi tose vanhu vakaita mabasa emakosi mahombe okuti unobva nemari yaunoverenga kuti imari hombe. Asi kunenge uchitika mari kavawana kuno kuzvinhu zvatinotenga zvakaita madofuremu nemahwindo nechichi zvakachipa, zvokuti ukakombeya panozochinjwa randi raunobva naro kunoku nezvimadhora nemadhora nezvimahanzi zvimabhondi koini zvakapinda manje manje izvi hazvitombopindirani nemari yatinetabva nayo. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvakatiomera izvozvo, kunyange kuri kuti kupinda pabhodha tinokwanisa kubvapo, asi matambudziko ari pabhodha achakatowandisa kupfuura iroro rokuti vanhu vapinde kupfuura kuti vanhu vapinde nezvinhu zvavo zviri nyore. Nokuti isusu vanhu vane mapepa tinozi tinofanirwa kupinda nezvinhu zvedu furi, asi unozowanika zvinhu zvacho uchiti kana ukashayiwa mari yokudeclare zvinosara ipapo.
Aiwa, maita basa waDliwayo. Hanzi hapana inofurira Ivete, vane nzeve vari kuzvinzwa, hapana anonzwira mumwe. Kana pane vanenge vasina kunzwisisa, tinodzoka zvakare kuna vaDliwayo vachitsanangura. Maita basa, muve nezoro rekrisimusi rakanaka.
Ndinotenda.
Maita basa. Chris, une mumwe muteereri?
Yebo Jonga, ngilobhekisipo. Bhekisipo kunjani?
Inkinga leyo into efana leyo ilizwe lakithi lize eli-desperate njalo elibuswa ngabantu abayenza intando yabo abangayenzi intando yozulu. So yonke into abayenzayo bayenza ngokuthanda kwabo, bangaze bakuphatheka bakuthathela abanandaba bona, as long bona besuthisa iinhliziyo zabo bayadla bona basuthe, but abantu abahluphekayo bayasokoka. Ngoba right now imagine ubaba lo mayisuka kwelinye ilizwe, yisuppose ukuthi ngawusebenza elizweni lakho. But now usuka kwelinye ilizwe uyaphana, and then mayesiyale bayamthathela izinto. I mean it's a desperate country elabantu abangasakhona ukuthi how can they keep amaZimbabweans
ephila kahle because they failed actually.
Wena
they failed totally.
Sure, sure. Usifonela ungapi?
Mina ngise Joburg.
Oh, se Joburg. Uyahamba yini ekhaya nge Christmas la?
No, I'm on duty in the emergency incident of patients, Mark Stent, in Rana Mark Stent.
Ah, okay, okay.
It's terrible because this is something that really caused our just to send the Emakaya. But now, my thing is, I can't just tell you so many things, too many things, too many things, which is not good.
I see.
It's not good. They must understand. Bulabanda ba nyekwelize nveze, ne? Of which kumele ukuthi bathumeze abantu abasele ekhaya like abadala ekhaya labafowethu abasebenzi akulamsebenzi ekhaya. Yeah, baya imali bayayintrojusa imali esingazazi lefuthi how can count le mali yakhona asinandaba, but what we are trying to do is to support our family at the back. Bekelele wonke umuntu olambayo, you know, isiphethe umuntu ma ngalambayo ikubona kusiba le mkhuhlane yonke le because kungendaba yokuhlupheka lo. Asiphumi nje elizweni ngoba siyathanda, siphuma ngokuhlupheka.
Yeah.
And sihlutshwa ngabakhulu bethu. Isingayenza into e-right ngangasiphumi. We've got skills sokuthi ngasesekhaya ngawo sithuthukise ilizwe lethu, but right now sithuthukisa amanye amazwe. The little that we get, we try to support abantu basekhaya, but then they confiscate it.
Njengoba
ubona ukuthi ngabantu abangelanhliziyo ukuthi abangelahumane ukuthi babe lenhliziyo ukuthi, I mean, these people are trying to support their family, but they just grab it from us again. We're not wealthy. We're not money. The link that we get, we want to share with our parents, want to share with our brothers and sisters, cousins, even anyone in Yambon would know. Lumo could be can just give me something that I have. But if they take it away, it's a survival unemployment. If I was on Jonja, or a tenant saying I'm a drug, things like that.
Manje njengoba usitsho wena ukubana usebenza kuma emergency kumi njani isikhathi lesesingani kasiyenzi ngendaba zama accidents kumi njani khona ngapha emgwaqweni?
Umthetho uyaqina, umthetho uyaqina khona ke uyabona eSouth Africa sometimes go super kubusha ngoba umthetho uyaqina endleleni abantu bawulandela. The best thing is prevent drugs. Ucabangela abantu, ucabangele lemoli yakho. Impilo ibalulekile kakhulu.
Hayi se. Hayi sibongile kakhulu mnumzane.
Hayi kuhle, ngiyajabula ukuthi ngikhuluma lani, but ngizwa ubuhlungu kakhulu baba lo into ayikhuluma endleleni.
Hayi ubuhlungu kakhulu. Hayi sibongile kakhulu baba.
Ya kuhle ngibona.
Jonga.
Hayi ba tinotenda zvikuru. Vajuru tanzwawo kuti vemabhazi vanenge vakakwidzawo mitengo. Kana kuti miripo yekuripira kufamba makatitsanangura zvakamira sei?
Sei semuenzaniso kubva kuJohannesburg kuenda kuHarare ezvinezvo vari kunyora ma-$800 kuchiti kwokuenda kuBulawayo
$800 here $800 okay
kubva ku Johannesburg kuenda kuBulawayo vamwe vari kunyorawo ma-550 uye ndodzokera zvakare patinobvemi tataura nechivanhu chedu kuti ruzhinji rwangu vachiona mipetsenga yakareba zvikurusa kusouth african side kwanga kuchivakwa kune zvivakwa zviri kuvakwa kwaunonzi kumakondaina kunosienda vanhu kana kuchinge kwavhara mukati pachiri kuvakwa nazvino asi pari zvino kubvira nezuro mabhazi ndiwo aakuendeswa kunonzi kucommercial kuzasi kugomba uku zvinhu zvatanga kufamba zvakanaka vanofamba tinoona kuti vazhinji vanenge vaine matambudziko akaita senge emapasipoti unowanika mapasipoti avo akaovhasteya vazhinji vedu vanonotsvaga mabasa kusouth africa vakasvika pasouth african side vanotembesa mapasipoti avo out vanotembesa in votembesa out kana wakadaro wakafana nemunhu asina pasipoti koti vamwewo vasitorina mapasipoti zvachose vanhu ivavo vari kuzosangana nematambudziko vanokonjenzera congestion paborder nekuti vanenge vasina mapepa akakwana saka tinokurudzira kuti vanhu vanenge vaine maoverstay vane mapasipoti akasitembwa out asiwo vari in nevasina mapasipoti zvachose tinokurudzira kuti muteere zvamunenge muchitaurirwa nevatyairi venyu vamunenge mabva navo siyanai netsika yekuti kana masvika pabhodha mose kutanga kudzingirirana nevanhu vamusina kuona vanogumisira vadhindisira vanhu nezvidhindo zvepasi pemiti zvinozovapa dambudziko rekuti pavanenge vava kudzokera kusouth africa voshungurudzwa nekuda kwezvidhindo zvinenge zvisingaonekwe mumakombyuta kana vafambi vachinge vadarikira vaenda kuzimbabwe vanotikosangana nezvakadai grosari riri kuiswa paribet zvakarambidzwa tinoziva tiko zvinhu zvakarambidzwa zvakafana nemapotato chips atoto mapotato chips aye bottled water baked beans nezvimwe zvakadarodaro zvinanadovi nana yogati zvinhu zvekuvakisa madoor frames mawindow frames nezvimwe zvimwe zvakadaro tinoziva kuti izvozvo zvakanzi hazvibvumidzwe asi pamagroceries havasi kuzvitarisa zvese izvo zvokuti une bottled water here mukati unobvunza kunzi mvura une grocery remari wotaura grocery rako rauinaro kana richidarika pamusoro peribet ndopaunozobhadhara juty 40% yezvinenge zvadarikidza vafambi vanofanira kuziva kuti kune zvinhu zvine anonzi mahigh tariffs zvinhu zvakafana nemaspices nezvimwe zvakadarodaro izvozvo zvinhu zvokuti zvinozivikanwa kuti zvinowanika kuzimbabwe zvinogadzirwa hazvinombobvira zvashota saka mutengo wazvo
ndimbokubatai muromo wajuru tine mumwe muteereri watambotibatisei kwekanguva tinodzoka kwamuri tina mukoma emason vari kubotswana maswera sei mukoma emason
hello
ei makadii
hey.
Hallo
hi
ei muri kundinzwa here mukoma emason
hello
hallo can you hear me
hello
ndofunga pane dambudziko renhare namukoma emason hallo
hello
ei taurai tinzwe Chris ndinononga pane vanenge vasiri kunyatsotinzwa regai tikufonerei zvakare mukoma emason regai tikufonerei zvakare Chris unogona kumbonzwa kuna vamabhena
ye Mr. Mabhena Mr. Mabhena
yebo ngikona ngikona baba ngikona
okay yeah Mr. Mabhena it looks like when we talk about cross border you know we are looking mostly at you know borders like Beitbridge and other borders which are accessible by road what about those who fly I know you can't take too much goods out of in a plane because of weight constraints but what are you hearing about people who fly what are they facing
Well, as you are rightly saying that you can't carry many goods when you are flying, so we haven't received any reports to that effect for those that are flying. But what we have received, though, it has to do with the documentation. Yesterday, I received a call from one lad who was saying his son has been told at the airport that his permit is not really in the system. So he was forced to make copies and was delayed to try and verify if the permit was authentic. Eventually, they allowed the son to pass through and fly to Harare. So they are actually panicking to say when they come back on the 5th of January, the son might not be able to come in because issues around the permit, but though they claim that the permit is valid. This also is a problem because we have noticed that, particularly this week, there are a number of people whose passports have been declared or marked undesirable, meaning that a person is overstayed, as Nduru was saying. But these people, they now have ZSP permit or special permit. The issue is, even if you were declared undesirable or you overstayed some years back and it is not clear that, even if you have a permit, you are going to have problems at the border. So we are advising those people that their passports are marked overstayed not to attempt to cross the border before they clear that with the Department of Home Affairs, because they might allow you to cross to Zimbabwe, but certainly you are not going to come back inside South Africa. He will then be told to go to the embassy in Harare and apply for clearance. That's point number one. Point number two, you have kids that were born in South Africa, and they don't have a permit. And the parents now are trying to take a risk to travel with their kids without permits. We are appealing to these parents not to take that risk, because a child should also have an accompanying permit accompanying the parents for the child to cross the border. So we are appealing to people to ensure that when they get to the border, they've got all the correct documents. Thirdly, if you are not on permit or your permit has issues and you are not going to use your passport with a permit, I've heard other people saying they've got different arrangements of traveling. I don't know what arrangements, but you can't be driving your vehicle, because say if your permit expired, when you drive your vehicle, the Zimbabwean authorities will not allow you to cross with your vehicle. So if you know that you have got issues with your permit and so on, you rather borrow, so to speak, another person, your vehicle, do an affidavit at the police station, and the vehicle will be in the name of your friend, who's then going to drive the vehicle across the border and return the vehicle to South Africa. But if you don't have a permit or have issues with your permit, you'll not be able to travel across the border with your vehicle.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mabena. That is very valuable. I think our listeners are tapping in from that advice. Ramba nyimuri parunare. Tine muteereri vamumiriri vari ku Zambia. Makadi.
Ndiripo makadi ngomajonga.
Aiwa ndiri mupenyu ndagona here kudaidza zita iri.
Ya, nonzi waburiri ndizvozvo burira aiti.
Vamuriri kumusha ndekupi vamuriri?
Kumusha ndinobva kwaMutare uko kumadhumbe uko.
Kumadhumbe, aiwa pakanaka, zvinofadza vachikunzwai muchitaura paStudio 7 vanozvaya kuti aiwa variko kuZambia uko. KuZambia muri papi?
Ndinote. Ndirimo muRusaka.
MuRusaka, titaurirewo zvamuri kuona zviri kuitikawo vanhu vachipinda kubva kuZambia. Tinodaira kuti vanoshandisa bhodha rechirundu uko vachipinda muZimbabwe.
Ya, kwadi mukumbani ndinoda concerning bhodha reBite Bridge.
Mhm.
Bhodha reBite Bridge ni corruption koma yawandisa. Somebody miners vanhu vezimura. But mapurisa handingashuwa kuti makendu muchine vanhu vanonzi mapurisa. Mapurisa ese azara paboda. Even mukaenda kuripota nyaya kukembi, hapana munhu anoatenda nyaya iyoyo. Ndiri kurimemba recently, pane mota dzakarovana pakakuvara munhu ndikadraivha mota yangu ndikamhanya kukembi. Mapurisa akataura kuti mapurisa ese ari kurodhi. Kubva muboda kuna vamuine vanonzi veboda control. Vanonzi boda kontrora hamenoti vanonga vachikontrora chii, vakutozvida kuburisa vanhu vezimu. Masoja vakungoitawo maroad block avo vachibvunza vanhu mapasipoti vakatendedza here kunza mari. Mugwagwa wese kuda paboda
zvamuri kutaura ndizvo paBite Bridge kaizvo.
Masoja kirorita
vamuriri taichida kungotinzwawo kuti tinzwe kuti kuchirundu zviri kumirawo sei. Mataura yenyu zvepaBite Bridge maita basa, ngoti 30 seconds kuti pachirundu pari kufambawo sei.
Pachirundu panofambika because hakuna zvinhu zvakawanda zvinobva kuZambia. Zambia yakangofanana inyika yairaramawo neZimbabwe kudhara, but iyo zvinozvi yasumukawo nevarungu vakatizawo Zimbabwe vakazoya kurima zvavo muno. Arima hamuna wazvinhu zvekuti vanhu vanouya kuzokota zvinhu zvakanyanyisa muZambia vachienesa kuZimbabwe.
Aiwa mai, maita basa. Nguva ndoine shanje, regai tingonzwa kune vamwe vatiinawo. Chris.
Ndinotenda baba.
Maita basa.
Mr. Juru.
Hello.
Yes, Mr. Juru, there is an issue. I think Mr. Mabena touched it lightly. Unfortunately, we'll talk about it next time. Time is not on us. All right, I would like to
miss my dinner show today. Yeah.
Oh no, next time we'll give you 30 minutes. Thank you so much.
I, 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 I wanted to tell, I mean, your listeners, I mean, I wanted to give them the documents required to cross to Zimbabwe with their car.
Unfortunately, yeah, we'll talk about it next time. Thank you so much. Yes, that was Mr. Dennis Juru of the International Cross Borders Traders Association, and we also heard from Ngabuto Mabena. Thank you so much, and all our listeners, good night.
Thank you, Tinotenda. Ndini Jonga Kandemiri.